Dare repolitburo rakagara pasi rikapagwara kune vanhu vose vemusangano wezanu PF at every level. Hazvisati zvatenderwa kuti vanhu vane shuviro dzekuita members of parliament vakambe nemaconstituencies mune vamiririri kana kuti vatungamiri maMPs ezanu PF. Hazvitenderwi nomusangano izvozvo. Saka kune vose vari kuita izvozvo vakakurudzirwa kuti vamire kuita mabasa akaita seiwa. Matano atorwa kune vari kutyora. Danho iroro negwara iro rakaparurwa nekupolitburo ndeyekuti so far acting national commissar vachinamasi vari kuvadeedza vari kusungwa nemhosva dzekuita izvozvo vachivapa murau nekokuakohomedza kuti vamire zvakaita seizvozvo. Saka so far hapana ati adzingwa musangano, hapana ati asaspendwa musangano.
Yambiro yapiwa ko vachabatwa vachienderera mberi vachaitwa sei?
Vose vanenge vabatwa nenyaya dzakaita seidzodzo dzekukambena nguva isati yakwana ibasa ravatete vemusangano vachina masa rekuvadana vachivatsiura nekuvaudza the consequences of doing those actions. That is what is happening so far. Asi I cannot rule out kuti matanho akaita seiwayo achatorwa kana vanhu vakaramba vachiita zvinhu zvakaita seizvozvo, sezvatiri kuona kuna namach central, sezvatiri kuona kuna namash west, sezvatiri kunzwa kuna namasvingo nanamanikalend. Zvinhu zvakaita seizvozvo hazvitenderwi.
Vamwe ndo vari kuti vamunangagwa navachiwenga ava makarasi onani.
Regai nditaure mashoko aya kekupedzisira. Hukama huripo pakati peutungamiriri hwemusangano wezanu PF kumusoro wakabatana kunge mupariro nembambo dzemba, wakabatana semagi. Hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo zvokuti musangano uri kurwisana. Kune chikwata chinonzi ndechavachiwenga, kungava nechikwata chinganzi ndechavamuhadhi, kungava nechikwata chinganzi ndechangana, kungava nechikwata chinganzi ndechapuresident. Chamunofanira kuziva ndechekuti hukama huri pakati pemutungamiri navatezeri vake vose neutungamiri hwese hwemupolitburo nehwecentral committee. Hapana kana kupokana kana gakava ringanzi kwazoita kuti kwava nefactionalism. Asi izvo tinoona nekuverenga zvedu mumapepa nawo tichiseka kuti vana vangadiko vashaya chokunyora ndokuti mapepa atengwe. Zvoto zvina mazera kumusangano wezanu PF ende pazvoto zvavo president nomutezeri wavo vachiwenga, president nomutezeri wavo vamuhadhi na national chairman wavo mai Muchinguri, at that level hakuna kana dambudziko ririko kana kupokana kuriko.
Asika vakawanda vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka paita zinyekenyeke.
We know that people wish there were differences. Unfortunately they cannot get them. In any case varume ava vane history yavo inobva chinhambwe kwazvo. Naizvozvo hapana anokwanisa kupeipatsanura kana kugadzira mukaha pakati pavo.
Nechikonzero chei?
Nokuda kwekuti ndidzo mbiru ndidzo mbambi dzakabata musangano wezanu PF uye hukama hwavo hunobva musango vachiri zvana zvitoko vachirwira nyika ino kusvika pari zvino.